kanzi parikuitwa cabinet reshuffle nepachaitwa appointments ndaitaura kumusangano wedeza anopi framework forum yatinayo vanhu vachimenshana kuti pa foreign affairs kuti achapinda kuti atore chinzvimbo chakasiiwa navasosiso mwoyo pakaitwa master akabuda ini ndikamenshana kuti position iyoyo ikapiwa vashava vanova vakamirira Zimbabwe UN New York, I think he would do a good job. The reason why I mention Vashava and Ike perform Yoyo, Vakunti Tenda, no Kuti Indagas Wona Kuti is fit for that office because Vashava, Mashandra Vagata UN, Atanakita, a vacuum UN, General Assembly. Tichitarisa futi iwo vashava ini somunhu andoziva personally pakushanda kwandinoita napresident necabinet yavo pavanouya kuUN every year kuNew York munhu ane history iri straightforward.
Asika vacharumbira kune vamwe vari kuti vashava munhu akasviba nekuti vakambobatwa nenyaya iyeyi yeWilloville scandal kana kuti yeWilloville. Munoti inazvo?
Ya, panyaya yeWilloville scandal mukada kuitarisisa nyaya yeWilloville scandal vanhu vakawanda especially maministers anga akawanda chaizvo vamwe vachiri kuseva mugovernment izvezvi vakanga vari involved paWilloville. WilloVille iya yakazogadziriswa, if you want to check back, yakazogadziriswa ikaitwa resolved. Vanhu vazhinji vakanga vari involved vakazobhadhara mari back dzavakanga vaita get themselves involved vakakiliwa namacourts. Vashava havana kumboenda kucourt, havana mbokonvictiwa. We do not convict people necourt of public opinion.
Havasi vakazoregerwa navamugabe here panyaya iyi?
Hapana munhu akaregerwa navamugabe. Vanhu vamugabe havana kuregerera vanhu. Pane vanhu vakasungwa and vanhu vose vakasungwa vacho nevakazochajwa vaidzosera mari. Pane vakaita maout of court settlement vakadzosera mari dzacho. Vamwewo ndo vakachajwa vakasungwa. Vashava havasi part of all that. Hapana record ratinaro rokuti vakaregererwa. Hapana record ratinaro rokuti vakaitwa convicted. Hatina futi record ratinaro rokuti vakabhadhara mari back out of court settlement.